aneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino yi Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingani lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo kurume 7 2021. Makateerera kuStudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC tichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Sangano reEuropean Union roshora kusungwa-sungwa kuri kuramba kuchiitwa nhengo dzeMDC Alliance. Vamwe vemabhizimisi vokurudzira hurumende kuti iumbe homwe yemari yekuvabatsira sezvo vari kutatarika nekuda kwechirwere cheCovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vave chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi masere nevashanu, kana kuti 1485. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro igumi nevana, zvasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru zvitatu nezvitanhatu nemazana maviri nemakumi matanhatu, kana kuti 36,216. Vakapora kubva kuchirwere ichi makumi mana nematanhatu, kana kuti 46, zvasiya uwandu hwevanhu vapora kubva kuchirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nematatu zvine mazana masere nevashanu, kana kuti 33,805. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana mapfumbamwe nemakumi manomwe, kana kuti 970. Pavanhu ava zana nemakumi matatu nemumwe, kana kuti 131,000 vari muchipatara. Bazi rezveutano rinotiwo chirongwa chekutanga chekubaya vanhu nhomba yeSinopharm yakabva kuChina chiri kuenderera mberi. Kusvika pari zvino, vashandi vemuzvipatara nevamwe vakaita sevatori venhau vanochengetedza majeri nevamwe vanoshanda nevanhu vabayiwa nhomba iyi vave zviuru makumi matatu nemaviri negumi nemana, kana kuti 32,014. Zimbabwe iri kutarisirawo imwe nhomba kubva kuWorld Health Organization pasi pechirongwa cheCovax inodarika zviuru makumi mapfumbamwe, kana kuti 900,000, uye imwe kubva kuIndia, China neRussia. Hurumende muchikamu chechipiri iri kutarisirawo kubaya nhomba varayiridzi. Mukuzeya nezveurongwa hwekubaya vanhu nhomba, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Brighton Chireka. Tatanga nekuvabvunza kuti zvakakosha sei kuti vanhu vabayiwe nhomba iyi.
Chatinofanira kuti tizive ndechekuti vhairasi inokonzera COVID-19 ivhairasi yagara iripo. Mavhairasi anogara achichinja gore negore, zvinofanana nemaflu viruses. Utachiona weflu unochinja gore negore, ende tinogara tichibayiwa majekiseni akasiyana-siyana. Zvireva izvo kuti mishonga yakatanga kugadzirwa inogona kunge isingakwanisi kuzorapa utachiona huripo. Asi utachiona uyu hazireve kuti ka nyika yese yaane utachiona umwe chete, nyika inenge ine utachiona hwakasiyana-siyana. Ndo zvatiri kuti matisingaramba achiitwa, asi vanhu ngavabayiwe. Ende masayentisti ari kudzokera mulab vachigadzira mumwe mishonga.
Zvinoreve izvozvo Dr. Chireka mukatsanangura.
Tinoramba tichingobayiwa nhomba kana chirwere ichi chikaramba chichingochinja. Hapana chakaipa, hapana chatinombokuvara nacho. Nekuti vanhu ngatizive kuti iwo utachiona hwakudhara hurimo ende huri unogona kutiuraya. Saka ukanzi chinja unoda kupreventwa, ini ndobvuma kuti kana pane zvirwe pane utachiona 4, kana pane mushonga unokwanisa kubatsira pa 3, ndinofanira kubayiwa iyo ndobatsirwa pa 3. Handingati nokuti hausi kukwanisa kuzourapa wechi 4. Handikwanisi kunwa kwakafa nechirwere nechirwere chinofanira kubatsirwa nevaccine. Saka ndinoda kuti mavaccine aya ndosaka taZimbabwe ngaitore mavaccine akawanda wanda ichibaya ichiita sei ichitofutawo maresearch ayo kuti vaone kuti chii chiri right munyika yedu. Asi nhau yekuti vaccine inotorwa here ngaitotorwa.
Sikava mwargu chema chema kuti mishonga irungo gadzirwa zve chimbi chimbi pasina kunyatsoitwa tsvakirudzo yakakwana.
Ende vanhu ngavangoziva kuti mishonga iyi painotengwa haisingotengwa nevanhu varungonhongwa mu street. Ma scientists vanhu vakatodzidza vari kunge vatarisa zvinhu zviri kufamba sei. Saka nyaya yekuirungonetsa ndeyekuti pari kuitwa yatingati pachena. Transparency yekutsaurira vanhu, asi vanhu vakataurirwa imwe information vanobva vapanika nokuti havazive kushanda kunoita mishonga. Mishonga iyi inogona kusashanda mumautachiona nekuti utachiona hwachinja, asi hazvireva kuti utachiona wese wenyika wese wachinja. Zvinoreva kuti pane umwe utachiona wapo kukwanisa kuti usarapwe nevaccine.
Ko kana nhumba dziripo dzotadza kurapa chirwere ichi panenge poitwa sei?
Munoda kuramba muchitsvaga mamwe mavaccine. Zvangofana nechirwere cheAIDS. Kune vamwe vanhu vasingarapwe nefirst line, asi hazvireve kuti mashonga efirst line takurasa. Mishonga efirst line irikutoshandiswa chitorapa vakawanda. Vaya vasingakwanisi kushandisa mishonga efirst line tinoendopa mishonga yesecond line. Tendokupa mishonga imwe chidaro chireva kuti izvonhu zvekuti vazhinji vanorapwa nefirst line.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Brighton Chireka vari parunare kuBritain. Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vatimo Okenen vari kushora zvikuru mutemo wemuZimbabwe wanoti unotarisa kuti wabuda mbamani. Izvi zvinotevera kusungwa zvakare kwenhengo dzeMDC Alliance musangano reYouth Assembly dzinoti mumiriri weHarare West muzvare Joanna Mamombe, mutevedzeri wasachigaro muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemuronge wemabasa muzvare Netsai Marova. Muzvare Mamombe namuzvare Chimbiri vakaendeswa kujeri rechikurubhi uye pavakambomiswa pamberi pedare nezuro vachuchisi vehurumende vairamba kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tabata mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda.
Honorable Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri, muzvare Netsai Marova vari kudzoka kudare kuHarare Mrs. Court mangwana musiremande. Panyaya yamuzvare Cecilia Chimbiri naHonorable Mamombe pavari kudzoka kudare vakatarisira kupihwa mutongo wavo pabail application yavakafaila yakaitwa namagweta avo mukoma Charles Saramba naJeremiah Bhamu weZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Iyi mhosva iyo yavari kupomerwa apa?
Yekuti vakaadresa press conference panze peHarare Mrs. Court musi wa25 February vachinyunyuta kusungwa kwamukoma makombororo haruzivishe, uyezve vachiti mutungamiri wemapurisa waGodi Madhanga wasiye basa nekuti vanga vachivapomera mhosva yekuti yekutadza basa.
Ko nyaya yamuzvare Netsai Marova yakamira sei?
Panyaya yamuzvare Netsai Marova ari kupomerwa mhosva yekunzi ari kunzi akaundamaina kana assaulting mupurisa. Anowano ari kudzoka kudare mangwana zvakare musi wemande pari kutarisirwa kuti magweta ake pavachatapindira mberi nenyaya yebail application yavo kuti muzvare Netsai Marova vatongwa vachibva kumba.
Mutauriri wesangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare. Vamwe vakuru vemabhizimisi vari kukurudzira hurumende kuti ivabatsire nemari sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwechirwere cheCOVID-19 chiri kupa kuti vasashande nemazvo. Gore rapera mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutori Ncube vakati hurumende yainge yaisa parutivi mari inosvika mabhiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 billion yemunyika kubatsira vemaindustry ava, asi vakawanda vemaindustry ava vanoti havana kana kobiri ravakaona kusvika pari zvino. Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Industries kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu, vanoti ichokwadi kuti parikudiwa mari nevemaindustry.
Vazhinji nokuti vanga vasiri kushanda kana kuti vanga vari kushanda kwenguva diki diki. Havana mari yakakwana yatingati working capital yokuti vanyatsosimudzira mashandiro avo ne yatingati productivity kana kuti capacity utilization. Izvo zvinoda kuti zvitisimuke. Saka tinofunga kuti dai pawanikwa yatingati stimulus package yekuti makambani akwanise kukwereta iine mutengo wakachipa kana kuti yatingati interest rate iri pasi kuti vakwanise kutangisa zvakare kushanda, vakwanise kuproducer. Tinodaira kuti zvikadaro mamwe mabasa anogona kurega kurasika nekuti mamwe mabasa akatorasika nenyaya yekuti makambani anga asingashande.
Mashoko aya atsinirwa naSashigaro weAfrica CEO Roundtable vaOzobina avo vati
tinotarisira kuti hurumende inofanira kunge yakagadzira fund inonzi COVID-19 relief fund. Relief fund iyoyo inogona kubatsira kune yatinoti working capital, inogona kubatsira patinoti capital equipment. Ende tinotarisira zvakare kuti kunze kwemari iyoyo hurumende ngai iedzeone painokwanisa kubhadhara zvikwereti zvainazvo kune mabhizimisi. Izvozvo zvakapinda kukosha kuti izvo mabhizimisi iwayo anokwanisa kunge achidini, achizokwanisawo kubata nyaya dzemihoro nezvemitero nezvakadaro daro zvinoenderana nemabhizimisi kushanda kwayo. Hurumende nguva inoyi yaigona kubva yatopa kana kutombo edza kumira kutora mutero chaiwo nokuti mabhizimisi adini arwadziwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vati Zimbabwe inofanirwa kuita zviri kuitwa nedzimwe nyika zvekubatsira vemabhizimisi.
South Africa yakaisa over $100 billion yari kusapota makambanis akawirwa nedambudziko rekurwadziwa nelockdown yakakonzwa neCOVID-19. Nona Europe nekuAmerica ndo zvimwe chete vari kudira mari mumaindustry avo. Zimbabwe haina mari yekupa makambanis sekuona kwatiri kuita nekuti hurumende yedu ine dambudziko yekuti iri kutungamirira economy isati yabuda kubva muintensive care unit, ine marwadzo akasimba. Saka mari havana. Tikaongorora kuna 2020 tinoona kuti hurumende yakapa mari inosvika $600 million kuma SMEs. Tikachiongorora kuti mumaketi mune ma SMEs mangani, vanarumuma small and medium enterprises vari kusvika 5.7 million people. Saka munozoona kuti mukaira kuidivide nevanhu vari mubhizinesi rema SMEs, munhu woga woga ari kuwana 105 bond note if you divide 600 million by 5.7 million. Zvakare kumabig enterprise vamutonove vakapromisa yatingati pie in the sky kuti tiri kupa $18 billion, right? Mari iyoyo haina kuzazikiswa.
Tabunza muzvinafundo Mugano kuti sei vari kuti mari iyi haina kupuwa vemabhizimisi.
Mukaita samagware hurumende mabudgets avo avakaita e2020 hapana painoreportwa kuti vakadisbursa mari. Mukataura nevanhu vari kubhizinesi havana kuwana mari iyoyo. Saka dambudziko ratinaro rekuti kunyange zvava zvitema matambudziko atinawo, Minister of Finance vari kusimbarana nawe kuti tida kuita surplus kubudget ravo. Surplus at the expense of production. Hazvibatsiri kuti udzuri baba mucommunity ine vana vasi kuenda kuchikoro asi unofamba uchiti handina chikwereti chemunhu.
Vamugano vaenderawo mberi vachiti
saka zvichareva kuti akuenda muinternational market makambani edu achatadza kukombita nedzimwe nyika nekuti dzinova dzakasapotwa ne stimulus package edisusu anonge achidya nhoko dzezvironda.
Kunyangwe paine kuchema-chema nenyaya yezvinhu zviri kugadzirwa kumaindustry, gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti kune chiedza.
Kwakaitwa ongororo nebato reCZI vachishanda neministry yangu kuti tione kuti gore rakapera production mumakambani yakadzikira here kana kuti yakakwirira. Zvinoshamisa zvacho ndizvekuti production yedu yakatokwirira, yakakwirira ne 10.6%. Tikazotarisa zvaibuda munyika zveexport zvatinoti zvinenge zviri processed kana kuti majuice nematinned foods, production yaizvozvo nekumtengo wayo uchiendeswa mhiri wakatokwira ne 18%.
Vaende romberi vachiti
masupermarket edu atove neuwandu wezvinhu zvinogadzirwa muno. Masiriyo aya atinodya pa breakfast, kana sipo dzatinozora, kana makobra atinesa mumba, zvave kugadzirwa muno. Zviri kubatsirika kuzviwana pamusana pekuti mari iya yeforeign currency yava kuwanikwa panonzi pa auction system yakaiswa iyo navamutuli. Kuti kana uchida kutsvaga foreign currency unokwanisa kunoitenga ku Reserve Bank of Zimbabwe. Unotenga zvinhu zvaunoda kugadzirisa zvekudya kana zvekunwa zvemuno.
Chirwere cheCovid-19 hachina kungokanganisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe asi pasi rose. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwi vechitaliban muAfghanistan vazivisa nhasi kuti vakuru vakuru vavo vatanga kuita hurukuro dzerunyararo neAmerica apo musi wa 1 Chivabvu wakanzi mauto eAmerica ari munyika iyi anga abuda woswedera. Nhaurirano idzi dzinonzi dziri kuitirwa kuDoha, guta guru reQatar. Nyaya yekusawirirana mubato riri kutonga muPalestine riri kutungamirirwa nemutungamiri wenyika iyi vaMahmoud Abbas inonzi inogona kuti vamise kuitwa kwesarudzo dziri kutarisirwa muna chikunguru. Sarudzo munyika iyi dzakapedzisira kuitwa makore 15 adarika. Vakawanda vanonzi vari kuda kuti vaMarwan Barghouti vakatongerwa kugara mujeri kweupenyu hwavo hwose neIsrael vatungamire nyika iyi. VaNasser al-Qudwa vebato ravaAbbas vanoti vari kuumba bato richavapikisa musarudzo. Iko zvino tochenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandido kupakurira isvondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Sekukuvimbisai kwandakaita pachirongwa cheLive Talk The Connection vhiki rapfuura, nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi nehurukuro yatiinayo namuzvare Samantha Mrozoki wechidiki akabatwa nechirwere cheCovid-19 akachikunda. Tiri kuziya nyaya yekupararira kwechirwere cheCovid-19 munyika pamwe nenyaya yenhomba yeSinopharm iyo iri kubayiwa vanhu munyika. Mzvare Mrozoki ndinomugamuchira muchirongwa. Semunhu akambobatwa nechirwere cheCovid-19, tipewo maondero enyu pamusoro pezvenhomba yeSinopharm.
Ndinotenda nekundigamuchira pachirongwa chenyu zvekare. Ndinongoti nini semunhu akamborwara nechirwere cheCovid-19, ndinoona kuti kubaiwa iyo yatiri kuti vaccine kwakakosha, nekuti zvandakasangana nazvo mukurwara hasi zvinhu zvandinomboshuvira kuti munhu awane. Saka kana pane mukana wekuti munhu anokwanisa kudzivirira kuti kana chikazomubatawo chirwere ichi chimubate mune zvakanaka, kana kuti chitomunzvenga zvamuchose, zvinenge zvakanaka.
Zvare Brozoki, tinonzwa vanhu vazhinji kusanganisira vana chiremba navana mukoti vachiti vari kutya kutora nhomba iyi nekuti vazhinji havasati vapiwa ruzivo nezvenhomba kudai. Tipeiwo maundro enyu pamusoro pezve danho ravari kutora.
Hongu vanhu vazhinji vari kutya nekuti kuti munhu uite chinhu chausina ruzivo nacho zvinotinetsei. Saka panoda kuti munhu ave nekunzwisisa iyo yatinozoti pachirungu backdrop. Kwaunenge uchiti ndokwandiri kutora ruzivo rwangu nekuti kutsigira kwehana yako kuti aiwa ndanzwisisa kuti ukabaiwa vaccine iyi uchange wamira papi panhau dzeCovid uye kunzwisisa kuti aiwa vaccine hongu yakagadzirwa panguva yatanga Covid zvikada mamwe mavaccine anotora nguva yakareba mamwe asati atora nguva pfupi semabudiro akaita yeCovid 19 asi zvinenge zvichida kuti vanhu vagare navo pasi paitwe kakuchinja nake information from vanotitungamira or the governing authorities ku Ministry of Health or vane ruzivo rwakadzika nenyaya dzeCovid nevaccine iyi kuitira kuti isusu patinobvunza mubvunzo opatinenge tine kusavimba nezvavanenge vachitiudza vanotiratidza ende mune zvine rudo nezvine moyo munyoro so that isusu tinotambira zvakanaka nekuti munhu akasanzwisisa chinhu hapana paachamboenda achinochitenga o achida kuti chiso mumwiri wake
nemaondo renyu hurumende ikatanga zvirongwa zvakanangana nekudzidzisa vanhu nezvenhomba yesinopharm mungati ndizvo zvichaita kuti vanhu vave nechivimbo chekuda kutora nhomba iyi here
ndinowirana nazvo kuti hurumende ikatanga kudzidzisa vanhu nezvenhomba iri munyika iyi vanhu vanotichinje mafungiro avo nekuti pari zvino kunze kwatiri nekushanda kwatinoita nevanhu tiri kuona zveshuwa vanhu vanouya vachitaura vachiti zvinonzi zvakanyorwa mubhaibheri kuti pachaita nguva yekuti tichaiswa mamicrochip mumiri yedu zvichinzi kuti urarame unofanira kunge wakabayiwa saka vanhu vari kutya ende kutya uku hatingambovati vanhu vakaipa nekuti hapana chatati tawana chiri kuita kuti vanhu vazorodze pfungwa dzavo vazive kuti aiwa vaccine yako yavuzodzivirira yakangofanana nemavaccine ari kubayiwa vanhu polio, diphtheria and the other six killer diseases rather.
Tichipeta huru kuredu muzvare murozoki. Nanhasi kune vanhu vane maondoro anoti COVID-19 inhema. Petai huru kuredu nekukanda mashoko enyu kupedzira kwavari.
Ndizvozvo munzvimbo dzimwe dzatinofamba zveshuwa tonzwa vanhu vachiti COVID ndeyenhema nekuti munharaunda yavo yavari kugara hakuna munhu ati abatwa nayo kaunti ane hukama navo ari padhuze aibata inini ndinongoudza vateereri kuti chirwere ichi ndechemachokwadi ndakabva neko handina kana mwedzi muviri ndapora ndachibata chirwere ichi chiriko uye chinotouraya kutadza kufema kutadza kudya kutadza kumuka kutemwa nemusoro ndizvo zvinhu zvandakasangana nazvo mukurwara kwandakaita
aiwa mhuri yezimbabwe mazvinzwira ka mabva kunzwa kuna muzvare Samantha Morozoki wechidiki akabatwa nechirwere cheCovid-19 aiwa akachikunda zvechokwadi tinotenda muzvare Morozoki nekupinda muchirongwa mure Zimbabwe nguva ndiyo yadyikanana musakanga nokuti tiri kusangana zvekare pano panepfenyuro yestudio 7 nemusi wechipiri 8 to 9 pm pachirongwa Live Talk The Connection anokoneka nemufaro ndini wenyu Maikove muri Zimbabwe bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achiti pachirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu.
Manheru akanaka vateereri ndini Tanonoka Wande nhasi tinoda kupedzisa nyaya yekuti sei mazuva ano tichiona vanhu vachienda kuzvikoro kunodzidzira kuve vafundisi. Tamanyika kuna mufundisi Dr. David Simango kuti vatitsanangurire.
Manheru yakanaka baba Wande nevateereri vese veStudio 7. Vana vemajudha pamazuva Jesu Kristu vaitarisirwa kuenda kundodzidza chikamu chokudzidza kwavo yaiva iri Old Testament. Saka zvotiratidza kuti Jesu akatodzidza kuna iye. Panarukwa chapter 2 verse 52 panotiratidza kuti Jesu wakapfuurira mberi pakuita zvakanaka. In other words, wakapfuurira mberi achishingaira pakudzidza nouchenjeri pakufadza Mwari navanhu. Jesu haana kungoita zvinhu asina kudzidzawo sezvaitenderwa nokuitwa nevana vamazuva iwayo.
Vamwe vateereri vanoti sei hufundisi huchidzidzirwa.
vafundisi vanofanirwa kufunda kana kudzidza nokuda kwekuti iko pana Timothy wechipiri chapter 2 verse 15 Paulo anotiudza achiti jekesera kuti iko shingaira kuti uzviratidze pamberi pamwari uri munhu wakatendeka mubati usingafaniri kuhake kunyadziswa saka kudzidza kunokosha zvikuru.
Ndiani anosarudza vafundisi uye ndiani anovadzidzisa?
Anodana munhu kuti aite basa ramwari kana kuti kuita mufundisi ndi mwari. Bible school haigoni kudana munhu kuti ave mufundisi. Bible school inobatsira munhu akadanwa kuti agone kupatsanura soko. Moses aiva achitaura namwari tikatarisa kuna Exodus 18 verse 1 kusvika verse 27. Waitaura namwari chiso nechiso zvakatarisana. Asi Moses uyu wakatozobatsirwa kuita basa re-leadership kana kuti rokutungamirira naJetro mukarava wake kureva kuti mwari haakupi zvose asi kuti unotodzidza kubva kune vamwe vakakutangira iwewe.
Simba rekudzidzisa kana kuti ungwaru rokudzidzisa vanhu kuve vafundisi rinobva kupi?
Simba rokudzidzisa vamwe kuita basa rechifundisi rinobva mukunzvera nokuzarurirwa kana kuti revelation namweya mutsvene. Paulo asangana naKristu panzira inoenda kuDamasco pana mabasa chapter 9 verse 6. Haana kuudzwa zvose naJesu asi kuti Jesu akati kwaari simuka upinde muguta uchaudzwa zvokuita ikoko. Saka sei Jesu asina kuudza Paulo zvokuita? Nokuda kwokuti Jesu unoziva kuti kana adana munhu, munhu iyeye anofanira kundodzidza kubva kune vamwe nokuita zvinhu zvaanofanirwa kuita achifunda kubva kune vamwe.
Mufundisi Simango, ndiani anodzidzisa vafundisi?
Vanodzidzisa vafundisi kuita basa ramwari kana kuti basa rechifundisi vakatodzidzawo naivo nokuti kudzidza chikamu chokudana kwamwari kuti munhu aite basa rake. Mwari wakatendera Mozisi kudzidza muIjipita kuti azonyora mabhuku mashanu okutanga eBhaibheri. Munhu wese anoti akadana namwari kuita basa ramwari akasadzidza unorasisa vanhu zvine ngozi. Pana Zvirevo chapter 19 verse 2 panotiudza kuti kushingaira kusina zivo kune ngozi. Saka zvichida kuti vafundisi vave vanhu vakadzidza.
Pane mutsauko here pakati pevafundisi vadzidziswa muzvikoro neavo vanoti vafundisi vakatumwa namwari?
Pane mutsauko mukuru.
Mutsauko wacho unooneka sei mufundisi Simango?
Kana munhu asina kudzidziswa haatendi vamwe vanhu. Anongoti iye chete ndiye ega anoziva. Kekare ane simba rinovhundutsira vamwe kuti asatsiurwa. Akadzidza anogona kupatsanura soko nokutenda batsiri rinobva kuna vamwe. Nokuti chinonzi chechi baba Hwande, muviri waKristu, nengo dzose dzomuviri dzinoshanda pamwe chete kuti muviri uite zvakanaka. Saka ndizvo tinofanirwa kudzidza kubva kune vamwe. Tinotenda zvikuru Mwari akukomborerei.
Nemashoko iwayo ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi David Simango netsananguro yavatipa. Kana muine mashoko, tumirai mazwi enyu panamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kawande ndichikusarisai nemufaro.
Tinotenda zvikuru Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Sangano reEuropean Union roshora kusungwa-sungwa kuri kuramba kuchiitwa nhengo dzeMDC Alliance. Vamwe vemabhizimisi vokurudzira hurumende kuti iumbe homwe yemari yekuvabatsira sezvo vari kutatarika nekuda kwechirwere cheCovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Soku izika atisenda.